Vakuru vakati chakupa ronda chati nunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika munyika munyaya dzezveupfumi sezvo zvinhu zvese zvangoita manyamamire nerongo vamwe vachiti zvaremera kumusoro setsvimbo. Mitengo yezvinhu iri kukwira zuva nezuva, inflation ichiita uchamuramba mhuru pasina ari kukwanisa kuipingudza. Mapoka anokosha munyika ezveutano nedzidzo haasi kufamba zvakanaka sezvo vashandi vari kurangwa mabasa vachida kuti hurumende itarise zvakare mihoro yavo iyo vanoti yasara pasi zvakanyanya zvichienzaniswa nekukwira kwemitengo yezvinhu. Izvi zvinonzi ndizvo zviri kuitikawo kuvashandi vemumakambani akazvimirira sezvo makambani akawanda asina chaari kuburitsa nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze inodiwa kuti vagadzire zvitengeswa. Imwe nyanzvi mune zveupfumi vaLuxon Zembe vanoti nekuda kwekuti makambani haasi kushanda zvakanaka haakwanisi kuwedzera vashandi vavo mari dzemihoro kuti ifambirane nekukwira kwezvinhu.
Kuhora kwevanhu zvinoda kuti tishande mumakambani pave neproduction. Tikasawana production hapana zvinoitika. Kuti tiwane production makambani anofanira kunge ari kuwana mari uye vakaenda kumabhengi. Kumabhengi hakuna mari. Mari dzavari kuwana kumaparalo market dziri mari dzinorwiwa. Kuti udziwane zvakare unenge uchida mari yakawanda yekuti undotenge mari yacho inodikanwa especially mari yemahusai yeforeign currency. Saka tine dambudziko guru ipapa. Saka zvichinetsa kuti vashandi havasi kuwana mari dzakakwana. Mitengo iri kukwira. Ikonomi yedu iye zvinezvi iri kudzika, iri kuyamba ichidonha. Upenyu hwavanhu huri kutoenda west and west.
Mashoko avaZembe aya anotsigirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, ava vanoti mitengo yezvinhu iri kungoshandurwa zuva nezuva muzvitoro, izvo zviri kuomesera vatengi.
Zvatiri kuona zviri kuitika muzvitoro ndezvekuti zvinhu zvizhinji zvinenge kukwira almost on a daily basis. Nekuti zvizhinji zvinongoadjusta. Tiri kupinda masupermarket tiri kuona vakomana vanenge vachiadjusta mapurice. Saka I think ndodambudziko raamo munyika kuti zvinhu zvangokwira almost on a daily basis.
Dr. Chitambara vanoti mucherechedzo mukuru wekuti upfumi hwenyika hauchina kugadzikana zvakanaka kukwira kweinflation iyo yadongorera kuda kupinda muzvikamuzana kubva muzana. Zimstats yakazivisa nezuro kuti inflation yepagore mumwedzi wachivabvu yakakwira kusvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvinomwe zvine zviga zvisere kubva muzana.
Inflation inomezha kugadzikana kana kusagadzikana zvakanaka kweupfumi. Ibaromita inoshandiswa kuongorora kuti upfumi hwakamira sei. Saka makaona inflation yakusvika kuma97% zvakungoreva zvega kuti upfumi hwenyika hauna kugadzikana zvakanaka.
Varairidzi vari pasi perimwe sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vatangawo nhasi kurangwa mabasa vachida kuti hurumende ivatambirise mihoro yavo nemari yekuAmerica vachiti mudzimba dzavanogara vamwe vave kunze vabhadhare rendi nemari yekunze iyi. Ukuwo vashandi vezveutano vari pasi pesangano reHealth Apex vakatangawo kurangwa mabasa nezuro vachingoshanda mazuva maviri svondo rino kukundikana kwehurumende kugadzirisawo zvichemo zvavo vobva vamira kuenda kumabasa zvachose. Sachigaro wesangano reHealth Apex vapanganai chivese vanoti chavari kungoda chete ndechekuti hurumende idzose uremu hwemari sezvayaive kare kuitira kuti vakwanise kutenga zvinobatika.
Tanga chingoitira kuti dai government yaongorora yaita review upward masalaries evanhu, kwete kuti tiri kuda increment, tiri kuti ngavadzose value yekutenga kwaiita mari yedu kudhara. Iri 300 iyo yaitenga zvese nichiendesa mwana wechikoro nichibhadhara rendi. Saka ndozvatiri kuti dai vatinzwisisawo kunyanya vamutuli vagadzirise ipapo kuti poitwa sei.
Matambudziko ose aya angagadziriswa sei? Panodiwa chii chaizvo kuti zvinhu zvigadzikane? Nhengo yeZANU PF uye vari mukuru wekambani yeGMRI Capital vaGilbert Muponda vanoti chikuru chinongodiwa chete kuti upfumi hwenyika hugadzikane kudzora chivimbo muhurumende kuburikidza nenhaurirano dzinopindwa nemapato ose zvematongerwo enyika kusanganisira ZANU PF neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa.
Kondidzi inowanikwa nekuti mapato ese ngaataurirane kuti vanhu vaone kuti no tiri kushandira chinhu chimwe chete, nekuti tine vamwe vaya vari vari kudira jecha musadza. Saka kana pane ari kudira jecha musadza rinodyiwa nevamwe hapangaitike confidence. Saka it means we need kuti vanhu vashandire pamwe chete, whether MDC Alliance or MDC Kupe nezanu PF ngavaende pamwe chete vataurirane.
Kusvika izvi zvaitika, veruzhinji munyika vacharamba vachingokurudzirwa kuti vasunge dzisimbe, asi pasina chinenge chichavasimbisa ivo kuti vakwanise kusunga dzisimbe.